mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 21 kurume March 2023 makateerera kustudio 7 mepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Vaviri riri kutaura kuti kodzero dzeZimbabwe especially dzevanhu in terms of the constitution yeZimbabwe neyatingati international human rights standards hadzisi kunyatso kuremekedzwa.
Bazi reAmerica rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika reState Department rabudisa gwaro rinoratidza pose pari kuchukwa kodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe.
Chirongwa chavamalema cheshutdown chinenge chakabudirira.
Zviuru nezviuru zvevanhu muSouth Africa nezviuru zvakaratidzira mumigwagwa zvichiti mutungamiri wenyika Vasiro Ramaphosa vasiye basa. Mutungamiri weSenegal Macky Sall vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair ichatanga kuBulawayo musi wa25 mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika kana kuti State Department rabudisa gwaro rinoratidza pose pari kuchorwa kodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe. Zvimwe zvinotaurwa mugwaro iri iro rine mapeji 11 makumi mashanu nerimwe zvinosanganisira kusainzana kwenharaunda yesarudzo, kushandiswa kwemasimba akanyanya nemauto, kushandiswa kwechikafu mune zvematongero enyika, kuurawa kwevanhu zvenhando, kutochwa kwevanhu, mabatirwo anoitwa vasungwa, kusungwa kwevanhu vanopikisa hurumende nezvimwe. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti kunyange hazvo gwaro iri risingarangi hurumende yeZimbabwe rinokonzera matambudziko makuru mukudzidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika munyaya dzisinei nezvekodzero dzevanhu.
Chandabata ndechekuti nyaya dzekodzero muZimbabwe inyaya dziri kunyanya kuramba zvichiita senge dziri kuwedzera. Gwaro iri riri kutaura kuti kodzero dzeZimbabwe especially dzevanhu in terms of the constitution yeZimbabwe neyatingati international human rights standards hadzisi kunyatso kuremekedzwa kunyanyanya kumainstitutions egovernment. Pane chavanyanya kubuditsa zvakanyanya kukura inyaya yekumajeri, kuti kumajeri uku hakuna kumira zvakanaka, nyaya yevasungwa, utano hwevasungwa huri panjodzi nekuda kwekuti hurumende haisi kunyatso kugadzirisa atingati mainfrastructure ende uyezve vasungwa havasi kunyanya kupuhwa chikafu kana kuti vamwe vari kudipenda on chikafu chemarelatives vasina hama vari kuita zvekutokumbira chikafu kune vamwe. Saka zvinhu zvakadai so zvinhu zvinotaridza kuti nyaya yekodzero muZimbabwe tinyanyanya mainstitutions yehurumende zvinhu zviri kunyanya kubuda paripoti iravo.
Iyo Zimbabwe inomanikidzwa here kutevedzera zviri mugwaro iri?
Iyo Zimbabwe haimanikidzi hayo kutevedzera zviri mugwaro iri, but gwaro iri igwaro rinobudiswa nehurumende yeAmerica ichionawo maonero ayo kuti kana yabudisa kudai so kana hurumende yeZimbabwe iri hurumende inokochesa tingati marights evanhu kana kuti mahuman rights, igwaro rokuti vanofanira kuribata vachiritora with seriousness tingati and uyezve kana vaverenga zvakadai so zvichibuda kune sitoro neimwe nyika zvino zvokuti kana vachida kuti wo vazowanika vachityidzana wo zvekare nedzimwe nyika dzinoremekedza human rights zvino zvokuti vakazvidambura dambura vakazvigadzirisa zvino zvinokwanisa kuti Zimbabwe ikwanise kuti ive ichiremekedzwa nedzimwe nyika.
Hurumende yeAmerica zviyabudisa gwaro iri yoita sei naro Zimbabwe inogona kurangwa here pamusoro pegwaro iri?
Kurangwa ndione senge kuti ndo intention ya gwaro iri. Gwaro iri rinobudiswa every year ende rinobudiswa vachingoonawo kuti nyika dzavanotyidzana nadzo iri America dziri kumboongorora seiwo nyaya dzekodzero dzevanhu. Tinoziva kuti hurumende yeZimbabwe iri pamasanctions and masanctions amwe acho anotaura nenyaya dzekodzero dzevanhu. So kana dziri nyaya dzokuti kana Zimbabwe yakuchida kuti nyaya dzine masanctions dzichireviwa pachizobudawo nyaya dzakadai so dzokuti nyaya dzekodzero dzemuZimbabwe hadzisi kana kumboita senge dziri kuita zviri nani, zvinhu zvinokanganisawo yatingati diplomacy kana kuti kutyidzana kwavo nedzimwe nyika dzakaita seAmerica kana nedzimwe nyika dzavanenge vachida kuengage navo nedzimwe nyaya dzisinei nezviri mugwaro. Saka iri gwaro iri dangu haro risingapi kana tingati kutongwa kweZimbabwe zvinokanganisa kutyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika. Saka kana hurumende yeZimbabwe iri serious nekuda kuchengetedza kodzero dzevanhu da kuchengetedza bumbiro romutemo, iri gwaro iri vanofanira kuribata nevachigadzirisa zvinhu zvataura nao.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo kwange kwadoka. Zviuru nezviuru zvevanhu muSouth Africa nezuro zvakaratidzira munyigwagwa yemaguta akawanda muSouth Africa zvichiti mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vabve pachigaro pamusoro pekutadza kwavo kufambisa zvakanaka nyaya dzezveupfumi. Mauto akange akachengetedza nzvimbo zhinji dzemabhizimisi nemigwagwa senzira yokudzivirira mhirishonga nekubiwa kwezvinhu muzvitoro. Nyanzvi mune zvematongero enyika inogara nekushanda muSouth Africa, Dr. Eddie Mahembe, vanoti kuratidzira uku kwakabudirira chose uye kuchasimudzira zita remutungamiri webato reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema avo vakachedzera kuratidzira uku.
Inyaya yekuratidzira kwakaita vaMalema vanova umwe womutungamiriri vanopikisa muno muSouth Africa, ndinoona sekuti ratidziro yavakaita yakabudirira zvakanaka panyaya dzakati wandei. Chokutanga ndokuti vanhu vakakwanisa kusaenda kumabasa zvangu vataura kuti national shutdown. Chechipiri ndinoona kuti vakakwanisa kubuda vachiratidzira murod, vakabuda vakawanda nouwandu chaizvo, zvinoratidza kuti vanhu vanga vachidi vachisapota zvanga zvataura mukuru wavo vaMalema. Chechipiri ndakaona kuti vamwe vastori vebato ravaMalema vanova vane nokutungamirira vamwe vevashandi vane mapato akasiyana siyana vakasapotavo zvakaitwa navaMalema izvi. Saka zvinoreva kuti zvinhu zvakabudirira. Ndichataura kuti kuhurumende yakaita kuti mapurisa avepo kunzvimbo dzakasiyana siyana. VaRamaphosa vakamanya kuparliamendi vachivaudza kuti ndinokumbira kuti ndibobudisawo masoja mumabaraks kuti vakwanise kubatsira mapurisa mumugwagwa. Handiona kuti zvaizviitira kuti mhirizhonga kusaita mhirizhonga.
Pane zvamunoona zvakanaka zvakabuda mukura kuratidzira uku here Dr. Mahembe? Kuratidzira uku kwakabudirira papi?
Kana vakatarisa zvese zvetinotoverenga mumapepa nhau nekuona pamatv nekusocial media, ndinoti chirongwa chavaMalema cheshutdown chinenge chakabudirira. Chechipiri kana ndichitarisa kuti zvazvaita izvi chii chingabvapo chingawanikwa chingabuda panyaya iyoyi, chokutanga chendinoona chokuti chikuru ndechekuti mashoko aMalema ekuti ngatigadzirise nyaya dzemagetsi mashoko akakura ende mashoko akakoshera munhu wose, mashoko akakoshera vanhu vemabhizinesi, mashoko akakoshera vashandi, mashoko akakoshera mugari wese wemuSouth Africa. Zvinoreva kuti nyaya vakataura iyi inyaya ine udzamu. Kana magetsi akanaka, mabhizinesi anokwanisa kuvhura, mabhizinesi anokwanisa kuita upfumi kuti huvanduke, vanhu vawana mabasa. Saka inyaya yakakura iyoyo zvokuti ndinoona kuti even hurumende chaiyo ino koshesa wanya ayo hii.
Kuronga neko kurudzira kuratidzira uku kuno desera zita rava malema ere kana kuti kuchawashibisira zita ravo.
Pokutanga zita rava malema sezo zita taura rinogona kuti riwumbike takuti nyaya ya taura ye inyaya ine uzamu inyaya ine takuti nyika ya South Africa ifambile mberi ma business aite fumo wenyika uvanduke wanu wawane mabasa. Sanga ninyaya ino yo zita kuti zita ravo wo riwe ine uzamu. Chechipiri kujula zira uku nokuti kwa bata chumi chaka kosha kosha chaizo chema getzi kune itawo kuti varukuto tonga ve ANC waone kuti nyai yema getzi ii yaka kosha endi ndinuda kuzita urandichiti nika zino panisa kuti wanu wapanise kuratizira zino goni la panyayo ii nokuti kana ukasapawa na mukana ukuratizira hauzo zivi kuti wanu wakatangwa zakadi uye wakatangwa swanei saka kupamukana kwa paeta hurumende South Africa wa malema kuti varatidzire nekubudirira kwaita chezvira chiratidziro chavo zvinobva zvaonesa vanotungamirira nyika kuti vanhu veSouth Africa vakatsamwa nenyaya yemagetsi kana ivo vakazviona ise izvozvo vatova noumbowo hwakakosha zvinoreva kuti kana vakasazvigadzirisa pachazouya sarudzo ANC inogona kutobudiswa muhurumende nenyaya iyoyo kuti anenge asina kugadza chinhu chakakoshera vanhu.
Dr. Mayembe, chii chadzidzwa kubva mukuratidzira uku?
Ndinovimba hurumende yatodzidza chidzidzo chokuti vanhugari vemuSouth Africa havafari nezviri kuitika zvokuti kune load shedding magetsi anopota achienda. Vanhu vemuSouth Africa vanokurudzira vatosenda message vatumira mashoko makukutu kuhurumende yavaRamaphosa kuti gadzirisai nyaya yemagetsi, gadzirisai nyaya yehufumi hwenyika, gadzirisai nyaya yekushaikwa kwemabasa, gadzirisai kuti nyika ifambire mberi. Saka kana ndava kuzvitarisa ndinoona sekuti kuradzira ukwaitwa yes kwadanwana vamalema asi kwairatidza kuti pane problem kana kuti zviri kunetsa muSouth Africa zvaitwa kuti zvisise kuvanotonga kwavanotungamirira kuti vazvione kuti izvi ndozvinofanira kugadziriswa.
Nyanzvi mune zvamatongero enyika, Dr. Eddie Mayembe vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Zvichakadaro, mapurisa muKenya akasunga nhengo dzemapata anopikisa akakanda hutsi hunokatyikidza kumotikari yemutungamiri werimwe bato rinopikisa vaRaila Odinga, avo vakange vachitungamira mhomho dzevanhu dzairatidzira dzichishora mutungamiri wenyika vaWilliam Ruto vachivapomera mhosva yekutadza kugadzirisa mamiriro ezveupfumi munyika. Mutungamiri weSenegal vaMacky Sall vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair yegore rino. Zimbabwe International Trade Fair ichatanga nemusi wemugovera svondo rino. Chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chegore rino chichaitwa pasi pedingindira rinoti Continuous Innovation, Global Competitiveness. Ivanzi Zininga abata nyanzvi mune zveupfumi, Dr. Prosper Chitambara kuti tinzwe maonero avo.
Ukama hweZimbabwe neSenegal wanga usina kunyanya kusimba kwenguva yakareba, asi zvanonyanya zvichikonzerwa nezvikonzero zvekuti Senegal iri kuWest Africa, Zimbabwe iri kuSouthern Africa. Senegal it's a francophone, Zimbabwe anglophone, saka tatina kudyidzana kwakanyanya patikona makore mashoma pfuura ukama huro uchisimukira ende kushanya muno kwa president wekuSenegal kunobatsira mukusimbaradza ukama huripo pakati penyika mbiri idzi, Zimbabwe neSenegal.
Zviripowo here zvingadzidzwe kubva kuSenegal munyaya dzezveupfumi kana zvingauyewo kuzokopwa kuZimbabwe nenyika yeSenegal munyaya dzezveupfumi? Zvititarisewo ipapa.
Senegal inyika iri kubudirira zvakanyanya zvikayani kubva kutanga kupinda kwavaiwa Macky Sall into presidency, into power. Saka senyika tine zvakawanda zvinogona kudzidza, uye zvakare in terms of kutengesa nekutengeserana pane zvakawanda. Of course dambudziko rinogona kuitika nderekungoti hatina kutengesa zvinhu kuSenegal kana kutenga zvinhu kuSenegal nanyaya kuti hatina ma direct flights zvinogona ku zviri kuti netsei because achidambudziko reZimbabwe neSenegal chete but makwana nyika dzakawanda muAfrica in terms of accessibility infrastructure whether a infrastructure haisa zvanyanya ku advance I think ndo vachine basa guru rinofanira kunge richiitwa ipapo pakuona kuti traveling for business even for tourism in Africa the cost yacho yaderera nekuti satane ma direct flights panyika dzakawanda muno muAfrica saka zvinoita kuti even trade iti dure uye iti netse
Nyanzvi dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwewo divi ravo.
Mutsvagiridzo yandaita pamusoro peukama weZimbabwe neSenegal pane zvematongerwo enyika uye pane zveupfumi hapana zvakawanda zvandanyanya kuwana. Chikonzero chandiri kuona ndechekuti nyika mbiri idzi kubva kunhoroondo yekupambwa kwadza dzakaitwa dzanga imwe yanga yakapambwa nevachena vechiFrench inodaidzwa mazuva ano kuti francophone Zimbabweo nerumwe rutivi yanga yakapambwa nevachena vechibritish anglo saxophone saka izvozvi zvakaita kuti ukama hwadzo husanyanya kuvehwakasimba zvakanyanya gorapera ndo Zimtrade ndo payakamboda kutomboongorora kuti mikana ingawanikwe neZimbabwe yezvekudyidzana pane zveupfumi ingave ipi ndo patanga kutoitawo zviviri zvitatu zvingaitike asi nyaya yemutauro iyoyi inyaya inenge iri kumisa kana kuti isiri kuita kuti nyaya dzekudyidzana pakati penyika mbiri idzi dzive nyore
Saka takatarisa Zimbabwe zviripo here zvimwewo zvamunganongedzere zvamungati ingadzidze kuSenegal.
Hongu hakuna nyika ingatadze kudzidza kune inge zvingava zvishoma hazvo asi pane zvinotodzidzika. Zimbabwe kuSenegal inogona kutarisa nyaya dzekuti ndezvipi zvemabhizimusi zvadzingagone kudyidzana. Mutsvakudzo yandaiita ndaona nyaya yekuti Zimbabwe ingagone kudyidzana neSenegal panyaya yekutengeserana zvinhu zvakaita sezvigadzirwa zvemagetsi maion mafridge nemasolar panels uyezve nyaya yezvivezwa yatingati furniture pachirungu ndaongorora ndikaona kuti pari kunzi pane mukana yekuti vadyidzane panyaya idzodzo saka ndiwo zvimwe zvezvunhu zvekuti ukama wezimbabwe nesenegal ukaita zvakanaka pane mikana yekuti vemabhizimusi vekuzimbabwe vanogona kunotengesa zvavanenge vainazvo zvandambotaura zviya zviya kuSenegal
gore rino igore resarudzo Zimbabwe iri kuenda kusarudzo trade fair iri kuitwa mukupera kwemwedzi uko inofambisawo nyaya dzayo sei iyo Senegal zvekuti pamwe vakuda kuitawo saizvozvo
pakufambisa panyaya dzezvematongerwo enyika nyika dzemuAfrica hadzinyanyosiyani zvakanyanya kungoti Senegal mazuva apfuura yanga yazoita hayo runyararo asi kuno sokanzotaurika nyaya dzekusafamba zvakanaka kwesarudzo nenyaya dzekukakatirana kakatirana pakati pevanenge vachida kutungamira nyika iyoyo saka hapana zvinonyanyosiyana hazvo zvakati nyanyei panyaya idzodzo dzezvematongerwo enyika
nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Riki Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7 Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mu Newsday, Darere Constitutional Court nezuro rakarasa chichemo chatondera chidawa wezanu PF uyo akanga apidza chichemo chake kudare iri achida kuti gwaro rakanyorwa neZimbabwe Electoral Commission pamusoro pekuganurwa kwematinhu achazoshandiswa pasarudzo riraswe nokuti zvakabuda mugwaro iri asina kuitwa nenzira yakanaka. MuNewZimbabwe.com, rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harisi kuzoita hurukuro nePremier Service Medical Aid Society richiti kupedza nguva uye richikurudzira nyengo dzaro kuti dzisiyane nePremier Service Medical Aid Society vaende kune mamwe makambani. MuHerald, bazi rezvemari rabvisa mari inoita bhiriyoni rimwe chete nechidimbu kana kuti $1.5 billion kuti igovanwe pakati pemapato ezanu PF neMDC Alliance sezvinodiwa nemutemo wePolitical Parties Finance Act. Yasvika nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinodawo ndinonzi Filimon Mukonzi ndiri pano pa Witbank South Africa. Ndanzidawo kupawo mafungiro angu namabonero angu pana mai vataura nenyaya dzezvokuwanano nokuputsika kwemichato yavanhu mukati menyika yedu yeZimbabwe kwatikwirirei. Ini zvokwadi ndinoona hangu kuri kuti chimwe chinhu chauraya muchato ndiwawa yedu ma50-50 atakapuwa nehurumende awa wokuti murume wainzana nomukadzi pachivanhu chedu isu chechikaranga chatakakura tichiziva taiziva kuti mai vari pasi pababa. Muchato waigara saizvozvo mai vachiziva kuti ini ndiri pasi pababa. Zvino wanhasi muchato yedu yanhasi iyi vahwande nokuti mukadzi unoti womurume neniwo ndakangofanana newe ndakopfekawo bhuruku sezvawakaita nokuti takazitava nema50-50 izvo vamwe varume havazonyanyi kufara nazvo zvakanyanya. Yesi mutemo wakaiswa nenyika dzose hawo asi ndiwo mutemo umwe wandinoona sokuti ndoo wapedzisa michato yavanhu muzimbabwe. Ndoo zvimwe zvaizvo zvandinoona zvinogona kukonzeresa kugurwa kwemichato nokuchimbidzika kwanyanya kukwirirawo kuvahwande. Ndoo mavonero angu.
Da kuti tibatsire vanhu vakawanda vari munomuke South Africa paita mbavha mavhaizi dziri kucreata magurupu anenge akanzi South African Jobs, All Jobs for South Africa, Gardeners and Maids Jobs. So vanhu vari kujoina mukati memagurupu aya vachinzi vabhadhare ma300 ma600 kana dzimwe mari dzichipfuura ipapo kuti vawane mabasa. But pakupedzisira hapana mabasa ari kubuda vanhu vari kudyirwa mari semari. Saka ndokumbirawo muchenjedza vanhu veZimbabwe kujoina joina magurupu umo achitsvaka mabasa akaita sayo kuti hapana mabasa avanombofa vakawana kuburikidza naizvozvo. Imbavha makururu kwaita makururu anetsa naizvozvo.
Imwe vanhu vezano imwe vanhu vezano imwe kuzvishavana uko kusaidzi rina MP anonzi Dumi Mawite. Dumi Mawite, kana uriwo uri kutuma vanhu vachiinda mumaraini vachivhundudzira vakadzi vedu uko nevabereki vedu kuti vavhotere, chii chawakaita pa5 years dzakadarika idzi? Kandikumuona sokuti vhoti yedu chinotokungoti chinongodzi wada wada unowatora watora. Zvigume izvozvo zvamuri kuita imwe vanhu vezano, muda kuti jairira stereke.
Pa7 hai ndokutadza kutaura. Ndazwa kubatikana, ndiri kurwadzirwa. Hanzi mukaona vasikala time yatakavadetaina vachibva panze, naiye zvine izvi vachinja isirisikala vamaiziva vari kurambira iko nai Mwari vakavachengeta. Vadii kuvaburisa panze. Ndiri kurwadzirwa samai vakabereka, ndinonzwa guru rangu rinorira. Ndiri kurwadzirwa muZimbabwe tiri kurwadzirwa. Mwari Africa, tionewo vana veZimbabwe, tasungurudzwa tasungurudzwa. Tiri kubatikana Studio 7, tibvunzireiwo mazanu PF kuti wai mari wai.
Ini nilonzi wandu ungundoka la Pastor Ken. Ndino kumbira kuti wagaulani. Ngawareke kutambisa nguva yavo. Chero waka kukwiza papi na papi. Chero kukwiza kufuza mombe chaiko. Awanga mbubudiriri.
Mangwana nimu Studio 7 mamukasi wa Shamari wedu. Ndine urombo maningi kushidaizwa zitari kuti Apostle for EG. Wa Apostle for EG papi patingati Apostle for EG. Wa Apostle wanonzo Apostle wana wa Chenzi Baba Johane Yomasowe. Wa Apostle awashanisi matombo, awashanisi mvura zemina mato, awashanisi zume zvese zvine mhiko. Wapostori chwabizi kufuga makuna mata kuimba na ye tenzi musiki wede nga nepasi anu wanu gaza mazimambo. Ogona mpostori anusansa matu mpanshansa miteuro mvura jese zino nzinganga for EG. Idi nga rita ugo sese zini. Kwete unzi wapostori for EG. Wapostori for EG paha pipa ya nanzi wapostori for EG. Musa sibise zitara mwari ni udo wapostori for EG. Aguna wapostori for EG zino nzinganga for EG. Na peza mfuri spikyo.
Izo zange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vanotarisira kusungwa nhasi yechipiri nemuchuchusi weManhattan District muNew York pamusoro pemhosva yavari kupomerwa yekubhadhara umwe mukadzi Stormy Daniels mari inoita $130,000 kuti asataura pamusoro pehusawira hwavakamboita pakati pavo. VaTrump vakazivisa kuti vachakwikwidza zvekare kuva mutungamiri weAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika reState Department rabudisa gwaro rinoratidza pose pari kutyorwa kodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe. Zviuru nezviuru zvevanhu muSouth Africa nezviuru zvakaratidzira mumigwagwa zhinji zvichiti mutungamiri wenyika vasiro Ramaphosa vasiye basa. Mutungamiri weSenegal vaMacky Sall vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair ichatanga kuBulawayo musi wa25 mwedzi uno. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndine Tanonoka Wandei ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.